zwap.com.
Wakandishainira iko zvino ndakukushainira wakutit for 13 no mama tit for 13 oh wakandiganzira iko zvino ndakukuganzira back tit for 13 no mama tit for 13 oh ndakutumbo zisila kandai fila pande kutome mbosila ndaive serious uchiti ndinopenga kunyango mugomo ndinokwira uchini today wabika doro kubazimu wako wamapira ndaive serious uchiti ndinopenga kunyango mugomo ndinokwira oh na 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 chino kangano aidemu kete moti wakatemwa waitoniona kunge balance ikwa ukuone my face ako ndichisekwa pafia vandishaira mamenas ndimezuva vakanditoro tanga wagesa apa nchito tindauya ndakachena Anzi tanga wanobisa shena Next time usawuye wakande Shainira iko zvino ndakuku shainira Wap tit for 13 no mama Tit for 13 di oh oh Wakande ganzira iko zvino ndakuku ganzira Back tit for 13 no mama Tit for 13 di oh oh Nako chumbo zifila kandai fila pande kutome mbozi fila Naive serious uchiti ndinopenga kunyango mugomo ndinokwira Uchini today wabika doro kubazimu wako wamapira Naive serious uchiti ndinopenga kunyango mugomo ndinokwira Contact Ndo ya ndaida contact kuti uni pindure answer Shairamba waiganza my girl Remember that you could have say mana idiot Uchiti unata mumwe ari better than me Nino West at time Imbonwa mshonga wa wakande nwisa Wakande shainira iko zvino ndakuku shainira Wap tit for 13 no mama Tit for 13 ni koko Wakande ganzira iko zvino ndakuku ganzira Back tit for 13 no mama Tit for 13 ni koko Nako chumbo zifila kandai fila pande kutome mbozi fila Naive serious uchiti ndinopenga kunyango mugomo ndinokwira Uchini today wabika doro kubazimu wako wamapira Naive serious uchiti ndinopenga kunyango mugomo ndinokwira
Zwap.com